Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 11/2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nekuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti miguta ine vanhu vanotambura.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo yevanhu vane zvikwereti kukanzuru.
Vavariro yedu yeZimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika. Tiite mari totiwandutse upfumi, tiwandutse mabasa, asi ndopatinoita hobho nemadhokumenti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe.
Apa paitaridzwana mazimba, hatina kuputsa dura, takanocheka inonzi iyo kii yaakaisa iye yekuti koya yakwete union kii.
Vachinotimba voramba nyaya yekuti vari kuita rusarura pakupa vanhu chikafu kubwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi isichouya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeswa kwemidziyo yevagari vane zvikwereti kukanzuro. Kanzuro inoti vagari, mapazi ehurumende nemakambani vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana matanhatu kukanzuro. Izvi kanzuro inoti zvapa kuti itadze kuita mabasa ayo akaita sekuwanisa vanhu mvura, kugadzira migwagwa nezvimwe. Asi mushure mekupiwa gwaro renyunyuto nevagari vari kutengeserwa midziyo, vaManyenyeni vanonzi vati kutorera vagari midziyo kwange kuchiitwa nekambani yeWorld Cash Debt Collectors kumbomira. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revagari reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo.
Nyaya yanga yatanga tiri mushishi nayo kubva gore rapera. Tizama kuti tizivise makanzuras vedu, tizivise even meya vedu nevashandi vekanzuro kuti haisiyo nzira yakanaka yavanofanira kunge vachishandisa pakukolekta zvikwereti. Hongu zvikwereti tinazvo, hatina kuramba kubhadhara, asi nemaomero akaita mamiriro eupfumi munyika vanhu vanongobhadharawo pashoma pashoma, vanenge vakwanisa kwete kuzotumirana vanhu vanoya vachitora midziyo munenge mushandisa uye inoitawo kuti murarame zvakanaka mumaguta. Handingangoti idambudziko dzatanga tinaro kwenguva yakareba kubva gore rapera, kubva pakanzi vanhu havaite basa rokuronda zvipereti zvatinazvo kuguta reHarare.
Vanhu vanga vachirasikirwa nemidziyo yakaita sei apa?
Vanhu vanga vachitorerwa midziyo yemumba, midziyo inosanganisira mafridge, midziyo yekubikisa, midziyo ino inongoshandisiwa pamba yakaita semawardrobes, mafridge anambotaura, furniture inoshandisiwa pamba.
Saka pane zvakatotengeswa here?
Kutaura kwatiri kuita kuno kuvagari vakawanda vane zvinhu zvavo zvakatotengeswa, asi hapana kutobudawo mari yakatowanda yekuti inganzi ingabhadhara zvikwereti zvavanga vanazvo. Zvinhu zvatengeswa asi munhu achingori nechikwereti kuguta reHarare. Saka zvinhu zvakatoitika zvatiri kutaura izvi, asi zvinhu zvokuti zvanga zvirongwa kuti zviitwe, zvinhu zvakatoitika.
Saka kanzuro yazoti kudii manje mushure mekutaura navo?
Meya veguta reHarare vaManyenyeni vanyorera vashandi vavo tsamba vachivaudza kuti vamise neworkesh pamabasa avari kuita, vamise basa ravo rokuinda kuvagari vachinokurega midziyo yavo vachitengesa. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nekuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti muguta mune vanhu vanotambura.
Asi ko imi sevagari munoti kanzuro ingashanda sei isina mari kana vanhu vasiri kubhadhara mitero?
isusu nyai yotinogara tingoitaura hapana mugari asingadi kubhadhara ende hapana mugari ane mari asiri kubhadhara dambudziko ringouya pakuti vagari havatori nawo chouviri havana chekubata munoona maomero akaita zvinhu munyika
sachigaro wesangano rekra vasimba rashe mwoyo vari parunare muHarare Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa nezvechikumbiro chavo chekuti varatidzire nezveuori hwavanoti huri kuitwa nemunyori mukuru weguta ravo vacharles muchatukwa sangano reunited chiredzi residents and ratepayers association kana kuti ukra rakaisa chikumbiro ichi musi wa15 kukadzi kumapurisa richida kuzoratidzira musi wa1 kurume kuratidzira uku kwaida kuitwa pamahofisi ekanzuru Vagari vanotiwo kanzuru iri kuita zveuori pakutenga nekushandisa midziyo mukuzeya nyaya iyi tabata vashoko
hatisi kufara zvikuru nokuti pane zvinhu zvakawanda zvikuru zviri kuitika mukanzuro imomo zvinoratidza kuti hazvisi kuita kuti zviendese kanzuro mberi kana tichitaura kuti kanzuro tinonga tichireva vagari vemuchiredzi ndopira rokutanga rinobata pamukanzuro tichibva ipapo tozotine vashandi vashandi vekanzuro tinovasanganisa ipapo pozoti iyo management yacho management iyi inonge isinei nevanhu inoita sekuti even vakatarisa kuti havadi zvinhu zvinopuwa nevanhu vechiredzi zvavanonge vachichema kuti iye ndichakwanisa chiredzi iri zvakati 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 havatarisiri izvozvo vanongoita mazakuda zvavo havane nevanhu kunyange vanhu vakapa zvinhu especially panyaya dziya dzekupfuura dzinyaya dzebudget vanhu vakanga vakatsikirira zvikuru vachitaura kuti tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati asi unozoona ivo vanongoitawo kungounganidzawo vanhu havo asi zvinotaurwa nevanhu havanei nazvo
tiri kunzwawo kuti imi muri kuda kuratidzira uye makatozivisa mapurisa nezvedanho iri makapindurwa here
ya mapurisa akambodana vamwe vedu vachida kunzwa kuti zvakamira sei ikoko asi zvinongoita zvekuti vanongonzvenga nzenga unonzwa kuti mukuru wemapurisa pari zvino haapo kuti ava anokupai mhinduro yakakwana kuti zvakamira sei nokuti toda kutevedza gwara rechokwadi rinofanika kunge richiitwa kuti tisvike pakuti tipe nhunhu dzedu kunhafu dzedu kukanzu yedu pamwe chete nokuti patinosangana navo kana tikavadana vekanzu havasi kuuya saka isusu tava kuda kuti tiratidze zvinhu zvedu zvetinoda kuti tivaratidzire kuti aisusu vagari vemuchiredzi hatisi kufara
mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vari parunare kuchiredzi kwakare Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tiri kutarisa mashoko ehurumende yekuti yave kuda kuvandudza urongwa hwekuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kana kuti ease of doing business Zimbabwe ine makore akawanda ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika izva pakuti upfumi huende kumawere hurumende inoti iri kuvandudza zvinhu gumi nezvitanhatu zvakanangana nemakambani mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr Gift Mugano avo vanoti hurumende iri kutodya manonoko
izvi zvakatinonoka zvingati zvakatanga tichangopinda paindependence petakapinda paindependence ndiyo petingati takatanga nyaya dzekuti toda kurerusa matangirwo emabhizinesi nemafambiro emabhizinesi ndokupa muenzaniso kana uchida kutengesa zvinhu kunze kwenyika kubvisa muzimbabwe kuendesa kungava kusouth africa kungava kueurope unoda kufila madhokumendi anosvika 10 rimwe dhokumendi racho unofanira kunotora kumazoe station rinoratidza kuti zvinhu zvokutengesa zvinhu zvakachena here zvakamira sei zvinomita mastandards here uri kubva kubhulawayo kudrivha mota uchipfuura matoget uchisangana namapurisa uchitorwa mari nemapurisa parodhi uchibhadhara matoget akawanda wasvika waenda kumazoo kuya usvika ofisa wacho haapo aenda kuHarare womirira or wodzoka ukasadzoka bheke kubhulawayo worara muhotera asi unoda kurwisa kufaita kuti unoona kunotengesa zvinhu kunze kwenyika zimbabwe pairi nhasi inotoda mari kunze kwedzimwe nyika kubudikidza nekutengesa zvinhu kunze kwenyika asi munhu ndo paanonzi anofanira kufila madhokumendi 10 and unoona zvinoitika muzimbabwe nenyaya yeuori hwawanda dhokumendi rese rese rinonga achifirwa icorruption uri kubuda mare paunozopedza kupera madocuments aya wabuda mare akawanda waakuda kunotengesa zvobva zvakaomera kuti unokombita nevamwe kunze kwenyika asi mukaenda kune dzimwe nyika vanoda madocuments 4 ekungoratidza kuti ndiwe uri kutengesa zvinhu kunze kwenyika madocuments anofanira kuwanda kana uchida kuti vanhu vasatengesa kunze kwenyika asi haingaiti nyika isingatengesi kunze kwenyika vavariro yedu yezimbabwe ndeye kutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika tiite mari tiwandutse upfumi tiwandutse mabasa asi ndo patinoisa hobho nemadocuments madocuments iwaya haifanira kunga tisokudhara
ko kuvhura makambani kuri nyore here
uchida kutanga business unotora mazuva akawanda anopfuura 100 uchida kuti uvhure kambani ndosaka muri kuona kuti mabhizinesi mazhinji masmall business vanonzi vari informal kunzi informal hakusi kureva kuti uri mudiki kuri kureva kuti hausi kuzivikanwa nemitemo yenyika hauna kurejistwa vanogorejistwa sei kuna kuti uvhure kambani unoda 300 dollars iri kudhura nechekutanga madocuments akawanda unofanira kuita mastage akawanda kuti ukwanise kudini kuvhura kambani saka zviri kuita kuti vanhu vari kuita masmall business vasakwanisa kuvhura mabank accounts vasakwanisa kunge vachiita business nemazvo saka chirongwa chekuparura vafambisirwa akanaka ebusiness nekuteredza mitengo inosangana nevanhu vari mubusiness chakatononoka hurumende iri kugona ipapo vakatanga zvavo 2015 muna September dani pane mabhill anosvika 13 amirira kuti aende kuparliament dambudziko racho manyitire kuti riri kuinonokera Colgate mazino echipera
ko kune dzimwe nyika vanofambisa sei zvirongwa zvakadai
kurwanda zvavanoita vanongogara muhoro woti chii chikutinisa murwanda wowirirana wobva watochinja mitemo ipapo manje muno muzimbabwe takawanza chikoro ende chikoro chiya chakutipandukira manje kuteera mitemo chifungai kuti kubva 2015 September kusvika pari zvino tine mabhills itagadzira akaapruvha necabinet aakuda kuenda kuparliament 13 saka upenyuka tikutambisa nguva mazina ari kupera tinonoka kukosha mazino necolgate saka chirongwa chekuparura chakakosha asi ngatifambe nekukurumidza nekuchimbidza kuti tikwanise kuparura chirongwa ichi nekukwanisa kubvisa zvibinga mpini zviri kukanganisa vemabhizimisi zimbabwe kutengesa zvinhu zvaivi kutengesa kunze kwenyika zviri kudhura nhau yemimwe mitemo isina zvinhu zvinobatsira nered tech kunyange inyambari corruption iri kuwanda nekuti paisa panongosa kana nemunhu pane corruption saka imwe mitemo yadao chinja ndeyekuti pashandiswa inonzi egovernment kushandisa macomputers neinternet woclear forces kushandisa system imasoftware anonge aitwa nehurumende zvinhu zvakakosha nekuti zvinorerusa macues
asi kubvira zvaparurwa chirongwa ichi muna 2015 Dr. Mugano pane zvimwewo here zvinobatika zvaonekwa zvichigadziriswa
chinobatika paground hapana pane mastage mairi pane stage yekuti patanga taparura chirongwa toita mitemo inonga yavapo mitemo iyo inofanira kuchizokomuniketwa kuvanhu kuti ichizooneka kuti vanhu vaone kurerukirwa kutaura kunoko vanhu havasati varerukirwa nekuti mitemo iyo haisati yavapo tiri kuti mabhill akaapruvha pacabinet haisati yamutemo unonzi legislated mutemo unobuda kana wapinda muparliament wadibhetwa muparliament wosainwa napuresident ndo panonga paana mutemo ndo kuti vanoshandisa mapazi ehurumende vakwanise kuinforsa kuti ukwanise uchishandiswa saka izvozvo tiri kungofamba tiri vana veisraeri vari kubva kuijipita kutaura kunoko tiri murenje hatisi tasvika kucanaan asi tiri kucanaan iyo saka tinofanira kuwanisa nhanho kuti svike mucanaan
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paunivhesity of zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko akakonzerwa nemafashamu emvura kuBuyera South uye nyaya yekubatsira vanhu nezvekudya nezvimwe. Mazuva apera mumiriri wenzvimbo iyi vaJoseph Chinotimba vakapomerwa mhosva yekutora chikafu nechisimba kubva kuna kanzura weMDC vachipa vatsigiri veZANU-PF asi vaChinotimba vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChinotimba tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvakaputswa nemvura mudunhu ravo.
Of course kwakabatwa ndine bridge hwani rakatsemuka riri kundinetsa but as I'm talking now I'm happy with the Minister of Roads Comrade Joram Gumbo. Even iwo ndiri kutenda vakandibatsira ndine vanhu vakandibatsira vana Steel Force nevamwe vakandibatsira vamwe matombo Bikita Minerals and so on kuti bridge iroro rigadzirwe nokukasika but chatinetsa ndechekuti riri kunetsa kugadzirika nokuda kwekuti mvura yacho haisi kuvara kuti titsere tiise makoram potombomira tonomira kuti mvura iite shoma saka asi hakuna kunyanya kutorwawo sezvakaita kumwe asi totenda Mwari because Mwari panenge pakutukwa mugabe manhingi Mwari anu naisa mvura. Wani wanga wakuti mkabe ndono tembolesa nae. Mwari kwa kuchina isa mani. Zati tari takuti. Come 2018. We are going to win. Hapana anu fotane dumu. Chino fotane nukuguta.
Saka zambuko iri kana kuti bridge riri papi chaezu wa chino timba.
Bridge riri pano zipua Muzeze River. Muzeze River. Panyadi. Kuboera sound. Muzeze River. That is nyazizi pararo. Dopari. And iwewe pressing. Kana hui ne mari ya kutibazira iko koko. Ongango garuko Amerika. Usi na mari ya kutibazira. Can you send your gift to us? To tenda chaezu chaezu. Nema kuma tatu mana. Kuti pressing ya ruku garuko Amerika. Sakanaka. Unza mari kunoko ya uruku. Yama hara iko koko. Tiwakite bridge.
Kupa nyeze chikafu hapa, shaka mirasi.
No, chikafu hama, wekweka, ndo sakata kutawa kuti. Mariane Yesu, we are not going to have my election in 2018, jeshi votane dumbu. Goreli nere, tino vota matumba haka kuta. And hakuna anenga ajiti, gaya hapa. Chakudiwa ipapa, who is Chinos? In the constituents of Boera South. Who is in Ningi? Then the people are going to vote because of Basaroru Kita. That's all. Dodo saka naiko.
Asi, pani mama shoko ataka mbozga oti vachinosi vazoputa dura, waka tura chikafu changa chirimo, waka njimo MDC, wachipo ZANU-PF. Inya echo kwa dire?
Zimbabwe, yesa, hakuna MP akafana na chinotimba. Hakuna MP anodiwa nevanu, weza ma MDC, weza ma ZANU-PF, weza man akafana na chinotimba. I am therefore ndinozi chinotimba wevano. Mweche chinotimba weza NPF. Asi wevano. Wevano. Meaning weza MDC is NPF. Indu diri ini diri MP wevano. If you ask my MDC constituent mangu. Vanota chinaka na MP akafana na chinotimba since independent. Saka that one is a liar. Muna anozi nyepera hake. Akaona kuti akundwa zvaida kita. That gentleman, the candidate of that ward 33, ndakamupa chikafu. Ndoda kuti upewa, ndakamupa chikafu musi weMonday. Ndobva ndamufonera foni kuti unofanika kupa vanhu musi wechitatu. Chidaidzira chipiri, chitatu vanhu vane nzara. Vanhu varye chikafu. He didn't do that. He continued saying, handiteereri zvatinotimba ndinozopa vanhu chikafu musi wesvondo zuva randinoda. Then I say no. Hausi wakatsvaka chikafuka. I respect you ndakuti pano chikafu musi wechitatu. Iwo wakuti handipi ndozopa zuva randinoda. Then ndakamutaridza Masimba. Apa paitaridzwa naMasimba. Hatina kuputsa dura. Takandocheka inonzi iyo key yaakaisa iye iya yekuti koya yakwete union key. Iya iya dzeya dzepadura dziya dzepamatura dzaita kunana medu. Ndobva ndaita ngeyakeke. Haizi yechikoro. Then ndakamuchekera ndobva ndamupa futi nhaya yacho kuti sorry wakashanda mari yako. Oh, ndobva ndadaidza vanhu. Whoever was there benefited. And ana kuzoziita ndamupa kuti the following month. Ndakamupa kuti iri Monday. Akazouya otaura pandiri kuti chef ndakakanganisa. Pandakamutenda wapa vanhu chikafu mangwani unoedza uno chipiri. He have to do so. Saka I was teaching him how to sit with the people.
Mumiriri weBuyera South mudare paramende vaJoseph Chinotimba vari parunare muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naamai Monica Mutsvangwa vanova ivo sachigaro veWomen's Parliamentary Caucus vakamirira ivo bato reZANU-PF. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa.
Magadi enyu ndinotenda chose kundiunza pa program ino.
Mungati tsananguro kuti zvirongwa zvipi zvamuchange muinazvo ku United Nations ku New York pamusangano wemadzimai.
Musangano wemadzimai pasi rose nyika yese unoitwa gore roga roga ku New York pa United Nations. Naizvozvo gore rino unenge uchitanga musi wa 13 kusangana uchipera musi wa 26 uku ndokwa unosangana neshasha dzese dzepasi renyika nevari kutungamirira madzimai vanoshanda nemadzimai maministers emadzimai maparliamentarians nemainstitutions akasiyana siyana kunyanya maCSOs macivic society organizations
zvii zvamuchange muchizeya kumusangano iyi
zvatakagona mugore rapfuura zvatakanga tawirirana pakapera CSW gore rakapera kuona kuti ndezvipi zvakaitwa zvatakagona kubudirira ndezvipi zvatofanira kuita tikaenda kumberi.
Zimbabwe ichange ine zvirongwa zvipi pamusangano uyu?
Isu senyika gore rino tinofara kuti ukatarisa program tinenge tiine 2 days zvichaitawo maprograms eZimbabwe. Zimbabwe ichange ine side event yayo yekutanga inenge iri kutaura nezve human trafficking. Apa tinenge tichitarisa nyaya dzekutorwa kwakawanda kwanga kuchimboitika munyika medu kwekuti madzimai nekudarowo kuti mabasa akunetsa munyika medu vaigonawo kuwana kupfuririka kuti handei tinokutengera tiketi rendege uende unopiwa mabasa osvika kukuweiti uchawana basa unenge wakutambira $600 apa madzimai nenhamo nekufunga nhamo dzaana mai ndinekufunga nhamo dzevana vamai vamwe vanenge vari machild headed families woona kuti pamwe dai ndikaenda ndikatambira $600 pamwe ndine zvandingakavha mumba vasingatozivi kuti wawira mutsaona yakaomarara. Naizvozvo takashanda pamwe chete nemadzimai vedu. Tine macivic societies akasimbarara chaizvo munyika muno. Madzimai akamira nenyaya dzekumirira nyaya dzemadzimai. Dare reparamendi ndotungamirira vakuru madzimai ese mudare reparamendi yatinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus. Inosanganisa madzimai anobva kumapolitical parties ese ini ndiri chairperson wawo. Takagara pasi tikatarisa nyaya iyi tichidzidzisana kuti kana tapinda muparamendi tinosimudzira sei nyaya iyi kusvika nyaya iyi vana vakanga vatorwa kuenda kunana Kuwait kuMiddle East uko vazhinji vakadzoka vachiuya vachizotaura kunhapwa hwakasvikosangana nawo ikoko. Naizvozvo tinoda kuti tikaridzirewo nyika kuti nyaya dzehuman trafficking dziri kuitika its very real and it is sevanhu vatungamiriri tinofanira kutarisa kutadzidzisa vana vedu vanasikana vedu kuti varege kungowira vakanga vasangana nevanhu vanoti zvinhu zvese zvakanaka totokutorai toenda nemi toenda tonokupai mabasa.
Zvii zvamuchange muchizeya senyika?
Nyaya huru sayati kufamba nayo sedare reparamendi madzimai pamwe chete neministry yedu yemadzimai inyaya yekuti pakabuda mutemo unonzi SADC model law on eradicating early child marriage. Inyaya hombe chaizvo iri kunetsa zvakaonekwa izvo kuti tikarega kumisa nyaya iyi vana vachasvika kuma 15 million munyika reino rese vari below 15 vana vane vana vavo. Zvoreva izvo kuti kana mwana arorwa ari mwana mudiki watoparadzwa upenyu hwake nekuti tinoziva kuti 13, 14, 15 years vana vari kuonekwa vamwe vanoita zvokupirwa vachinzi tikuri pangozi vamwe vanonzi ngavaende kumusha kwaningi nekuti kune mari tigopuwa mari nenyaya yepovhati. Isaa kutoti mitemo ngaiomesese tikanyora mitemo isingaitwi implementation hazvibatsiri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Honorable Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa mazita, mazita neno ndinofara kuva pachirongwa chedu chekutaura nenyaya dzedu dzinokonzena isu madzimai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tino gamchira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tine hurukuro nava Albert Diogo vanove social welfare officer kana kuti vanoona nezve magarure evanhu vachimirira bato reMDCT mudunhu remukumbura tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaDiogo
Vadiogo,
tinoona kuti imi munomirira social welfare kubato renyu reMDCT kudunhu remukumbura mungatiudza kuti zvii chaizvo zvamune muchiita sa social welfare officer weMDCT
Right. Zvimwe zvandinoita ndinotarisana nevanhu kwakasangana nemhirizhonga vakavhitimaizwa nguva yezvimatengero enyika saka ipapo ndo patinoshanda tichiona kuti vanhu ava vakavhitimaizwa sei chii chakaitika mukati mavari nokuti kune vamwe vedu vakapisirwa dzimba vakanda kuisira neni vamwe vakatorerwa zvipfuwo zvavo vamwe vakaremadzwa nanhasi nevamwe vachiri kushungurudzwa madzimai yamwe yakashungurudzwa chaizvo hazvamusingakwanisi kuti nditaure paredhiyo munozivawo zvinoitika panguva yejambaja vobato iroro raibata rairova vanhu vacho ivavo waita zvinhu zvinonyadzisira kwazvo nevanhu vakadzimaizwa nekonzero nekuda kwezvematongero enyika ndo zvandinoita izvozvo
saka imi kana makamaziva kuti Kandemiri akashungurudzwa nezvematongerwo enyika chii chinozobatsira Kandemiri kunze kwekungoziva kwenyu imimi
ipapo pakanaka kana ndichinge ndaziva inini manje ndinoendesawo kuakuru vangu kuti munhu iyeye akakuvadzwa kana paakaroroya kana kuti akushungurudzwa nezvakadai kana tungokienfect wakarepwa semadzimai kana kuvarume kunonzwa isanganidzwana neizvozvo ndinoendesa kuakuru vangu kune chikoro chinoitika iko kuita counseling then kana kuri kurapa obva arapwa panyama nepamweya mukati memwoyo marwadzo ese vaanobva aita counseling vatiwa chikoro chechi then vatobva vazorapwa zvakare
Asi kava Diogo, counseling yamuri kutaura iyi inongobatsira nyama nemweya kana nepfungwa. Ko midziyo inenge yaparadzwa iyi. Bato renyu rinozoyamura sei munhu?
Aiwa pakanaka, maita henyu. Pane zvinezvi tiri kurongedzera zvinhu izvozvo. Bato redu kuti rikwanise kuzoita izvozvo pane zvinezvi hazvigoneke kuitika nechikonzero chekuti vanhu ivavo vakaita izvozvozvo vachirimo munharaunda ende havasati vabatwa kuti atonge aende mumakoti kuendeswa mumajeri kana kutongwa nenyaya chiiyoyo saka tikwanise kubatsira vanhu ivayavo tiri kuchirwa futi kuti vadzimangu vanogona kuzoparadza futi zvinhu izvozvo hatizokwanisi kuzviita nechikonzero cheizvozvo kuti zvinhu zvikagadzira bato retika rikati vakirwa futi mangwana vanogona kuputsirwa futi kuitiwa zvimwe zvinhu vanogona kutorerwa futi saka ndezvinhu zvisiri kuita mune zvakanaka tinge tii takangomira saka kwaizvezvo so tichiri kurwisana nehondo kuti ino deno bato iro rawina vanogona kuzoona kombanzeseri nyaya yerasi tiri kungorekodza nyaya dzacho dzese zvinhu zvose zvakaitika tiri kufira kuti vanhu vakaita izvozvo vanotongwa
ko pari zvino nyayawo dzekushungurudzwa idzo dzakamira sei mudunhu renyu
right pari zvinezvi kushungurudzwa kwacho kunenge kwatatanga zvakare nekudawo kuti tadhuze kunovhota saka nhasi uno abedu vabvamuka achingotoye kuita toitoi mukati menharaunda muarea nese vachiita saizvozvo musangano wachishedzera kuti kune musangano munhu wese musangano then wachitaura mashoko ekushidzira vabereki nevanhu wese kuti munhu wese musangano zvaitaura ikoko ndezvekuti munhu wese anofanira kunge pezvinezva kufamba achingoti munhu wese ari kana asina kuvhota kuvhotera ZANU-PF tichasangana tichakuonai saka izvozvo ndozvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vashungurudzikane zvakare mukati mekufungisisa nezvinhu zvakapfuura kumashure
aiwa tinotenda zvikuru vaDiogo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri
ndatendi hangu
manga makateerera kuna vaAlbert Diogo vanoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu mudunhu remukumbura vachimirira bato reMDCT kana kuti social welfare officer muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mawako aBlessing Zulu
aiwa tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo kwevanhu vane zvikwereti kukanzuru. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 11 Mbimbitho 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT liqoqa ukujengisela mhlaka 22 kuyona le inyanga. Kambe ibandla lezanu PF lingaba lilungiselela ukuqilibezela kukhetho oluzayo na?
So ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi inhlanganiso ezimeleyo kumbe inhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo lezanu PF.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelela isigaba seMathebeleland South.
Kwamukelwe ngema ngisona ukuthi ngama mixed feeling.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leMDCT liqoqa ukujengisela mhlaka 22 kuyona le inyanga. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ngolwesine ukuthi baqoqa ukujengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ambona umasonto embi kakhulu iloba ngazi ukuthi aphumelela kodwa ngasikele iconstitution entsha yeZimbabwe iyavumela abantu ukuthi bajengisele. Bekusebenzisa khona lokhu okubhale kuconstitution entsha yeZimbabwe okuvumela abantu ukuthi bajengisele okungafisa ukujengisela indlela lokuthula.
Kodwa siyabona ukubana kade waqalisa umnumzana Tswangirai esithi akutshengiselwe kungaphumeleli. Ubona ngani kuzaphumelela yini kade?
Ngibona zani yikuzama nje kodwa ambona ukuthi ungafanana nje lokwakudalela khona kwabo 2000 labo 2002 ngoba lezana nsuku wayelamani lamaningi ngoba ilabor yayiqinile abantu abaningi babeqhathiwe kadesi abantu abaningi abasasebenzi. So okwenza ilabor ibe ngani ayisaqini kakhulu iye imqinisa kakhulu kathesi abantu abaningi vela abasasebenzi abantu abaningi ama-informal traders abanye vela abasebenzi. So mbona kuzaba labantu abaningi kodwa mbona ukuthi kuzaphumelela ngendlela okwakuphumelela vo-1998 nakubo-2000 nabo-2002.
Kanti khona vele kwehlulani ukuthi kube lokutshengisela ukungenzakala njengalokhu okwenziwe kukhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire.
Yambona zani laphana nxa sikhangela asikuthi ngumawarire wenze ukuthi uphumelele kuphela ngoba amatija ayesiqayikile yiko kwenza sekuliinto lani iphumelele. Ngumakhela wathi sekwenze kwesibili sizama ukuthi kutshengiselwe kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher ayesebile lemsebenzini amasiko sebenzi ayesebile lemsebenzini. So laphana kwaphumelela nje ngoba wakule strike enye ivele ikhona wathi sizama kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher namasiko sebenzi lemsebenzini.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekebulawayo. Lokhu sikudaba lunye umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lezanu PF seliqalisile ukuqoqa ukuqilibezela kukhetho oluzayo. UTswangirai uthi uhulumende ufuna ukuthi kuthengwe imitshina yokuvotisa yama biometrics nguye hachi inhlanganiso ye United Nations Development Fund ngoba efuna ukudinga inkampani efana le yenikhuvu etheswa icala lokuphathisa izanu PF ukuthi iqilibezele ngomnyaka ngokhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ukhokhela ibandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu endawonye lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Lanxa singazithi imtshini ithengwe ngubani uyutsho kodwa iyimtshina enjani yona leyo isebenza njani iyakhona yini ukumanipulata kumbe ayikhona ukumanipulata ngaso ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyinhlanganiso ezimeleyo kumbe iyinhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo leZanu-P F.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela ke uhlelo lwethu usitshela nje wena ukuthi ubona njani lokhu okukhulunywa ngubaba uNkomo ubana imtshina ayikhathalekile ukuthi ithengwe ngubani.
Ngibuzana lo Nkomo kakhulu ukuthi akukhathalekile ukuthi ithengwe ngubani, but isolo ekhona lapha isekuphini khona yona iveki ivele abantu abasebenza khona baphezulu esingathi kuthiwa the people are earning money iyokuvela iveki. Uzafika ukuthi abaningi bakhona babefakwe izano silabantu abafana noDouglas Kika Ramba olisota olembali yokuphatheka ezintweni zodlame. So lokho kunabantu esithi thina abanye esiphikisayo sikhangela ukuthi abantu laba bavele balothando lezano ngabantu bezano singeke sikhulume nge-independence ye-Zimbabwe Electoral Commission. In other words, kayikho independent. Into yakuqala amshiye uNkomo uyayivumeleyo ukuthi kayikho independent izekileyo ngoba kufana ukuthi nawe kuthiwa abantu ababona abaphethe izeki bayavumelana ngamabandla wonke azepolitiki kulingana nezani ingathi khona ngoba iyona iyaphusa kulingana nje asivumelelene abantu esibona bengasoze babe le nketha beyithabi lapha lokhu esingathi nayi-impartiality into yakuqala naleyo kube sesiba lento eziningi-ningi eziphathela lokhetho lolu ukuthi ayisikho nje ukuthi kumbe imitshina leyi aziphethe ngubani nokuthi kunezinto eziningi ezenza ama-elections engabi free and fair esifuna ukuthi ngavele sikhuluma ngazo kuphela nje ukuthi mhlawumbe isikhathi kasavumi but nabenza kwelula ngiye phambili ukuthi khonoku nje ukuthi into vele sesizikhulumayo seze sisiyazikhulumela phandle kwelizwe e-America. So lokho ngizani ngavuma ukuthi abantu abanjengathi bazwakale kumidia yabo iZimbabwe engasiyo Zanu Broadcasting Corporation eyiZimbabwe Broadcasting Corporation kuzwakala imbono le khona apha ekhaya yenye into engakhomba ukuthi ama-elections aba free and fair ngoba ukuba free and fair kuma-elections kusho ukuthi abantu bakhethe phakathi kwamabandla abawezwayo ekhuluma bekhuluma daily abantu i-ZBC ZTV ikhuluma umbono weZanu-P F kona kwana vele sokuveza ukuthi akasoze aba free and fair even if izeki ibingazama ukuthi abe free and fair angeke ngoba kunezinto eziningi ezingeziphathela udlame olungabulukhona elizweni khathi esibabiza ama-youth militia ama-youth brigade nala so ukhomba ukuthi vele bafuna ukwenza i-violence khathi esibayaresetla abantu khonapho lokuze ema-areas lapho abazi ukuthi khona gabalasupport kwakhomba ukuthi bafuna ukuriga ama-elections lezi zinto eziningi-ningi ezibhathela nama-elections. So ngiyavuma ukuthi ye into izeki iqakathekile kodwa akhanye lento into eziningi izeki engasoze yazilungisa ngoba kuthiwa ziphethwe nguhulumente.
Lo-ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu okhokhela ibandla le-ANSA ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelele isigaba seMathabeleland South ngolwesine esiyasungula uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture. Lolu hlelo ngolokupha izakhamizi inhlanyelo lemvundiso bese zisipha uhulumende ingxenye yesivuno njengembadalo. Umnangagwa ubikwa emukelwe ngenzondo ngabanye abathi bona bambona njengomunye owakhokhela umbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxele sakhamuzi seMadobo umnumzana Angliston Sibanda.
Zakhamizi bezibuthene khona ngale nje lengathi zonke zikahulumende anti kulo hlelo lukahulumende lolutho e-Command Agriculture okuthiwa uhulumende awupha khona abalimi ama-input bese belima belimele yena uhulumende belimele uhulumende.
Wamukelwe njani?
Kwamukelwe ngesinga ukuthi ngama-mixed feelings wabanye abantu bonke abaningi especially ama-members ezanu-P F nabanye abantu bayakujabulela kakhulu ngoba lokhu hlelo lukahulumende abalusekelayo ababona ngani ukuthiwa yilolu zenceda kakhulu ukuthi ilizwe liphume enkingeni ezikilo in terms of food security. Kodwa ke abantu besigaba nabantu abanengi abakujabuleli ngoba lapho akukwenziwa khona le program ye Commander Agriculture emaphisa ngani kuvele kule nkinga yokuthi kaliwa uhulumende le company ye Trek Petroleum le ATA bathathela abantu kuyamasimo abo bathengisela abantu bathengisela unyakenye abantu babotshwa lokho kulamacala angakapheli abantu bayethuselwa abantu bahlukuluzwa abantu besiyayikuhlala khonaphana e-retation izindile abantu esigabeni abakuthandi kabayijabuleli i-Commander Agriculture kodwa pho abantu basebeaukungathiwani njengoba sibuswa ngogodo sibuswa ngombuso kahulumende onganani nokuthi abantu bacabangani uhulumende onganakiyo nje ukuthi abantu bezwa njani bese kuthi kuphinde kube wese ngoba lobabayalo umsekeli kamongameli uvele ngumuntu abantu bemathebeleland abangamthandiyo kasimthandi ngoba nguye umuntu owayekoye onguye wabantu wabanye abantu abakhokhe ababekhokhela igugurawundi bese kusithi khona fane pepa baphise pepa lakho angithi kule bhulagwe khona owaphepha owaphelela khona abantu bakithi so kuba nxae vuya khonaphana yethu uzoyentshontsha iprogram abantu basuka bengakujabuleli bese besesaba bacabanga ukuthi ingxenye lokhuyana kwakudala sokuvukile so ayisiyo nto ejajulelwa ngabantu esigabeni lanxa nje bona abantu bezana ufike ngakujabulela bathi ye kulokuhlela olutsha lukahulumende.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isakhamuzi semadobo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Ikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisensango ensiza njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Elias Ncube ngokufuthelana osokuqhamuke kulindawo kubangwa indawo yokuhlala. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo.
Kwenzakalani khona ngapho?
Lapha insiza thina sibuye lapha lo Chief Jahan sisiza ukuthi sizohlala endaweni yakithi lapho sizalwa khona. Sasuka lapha thina ngama 60s sisiya eGogwe. Abanye thina bese sihlale eBhinga kodwa ngathi sesiphendukile ngoba uChief usebuyile endaweni yakhe. Manje usuhlupho sesilalo lapha ukuthi kule ndoda esiyitholi lapha inguthichara esikoleni sensango primary school. Indoda lethiwa nguShimu Mathe isizenza umnikazi wendawo kayisafuni induna ayisafuni thina esibuya le nduna usesenza njengani indawo singeyakhe ngoba uyayithengisa le ndawo uthengisela abantu izakhamizi azifunayo ezakibo khona le mashoneni uyazithengisela indawo leyo ukuthi zihlale khona so kasafuni abanye abantu babuye bazohlala la useloko esithumela amaphoyisa ezosibopha sihanjise eFort Jackson ukuthi sihlale okungalamvumo khathesi ngitsho nje kulabantu abang-8 ababotshiwe abathethwe lapha izolo sebeyekelwe khona ngase kuthiwa ikhodi yabo iyangena ngolwesine next week okunjengokuthi abantu lakho asekumele babuye ngenyawo bazofika khona pha ekhaya angikholi ukuthi bazakwanisa ukuphumelela ukufika njengoba khathesi ilanga selitshona linje.
Cala bani abaletheswayo abantu laba?
Kuthiwa yi-illegal settlement bahleli okungekho emthethweni utsho njalo yena ushemu kodwa laye khwaphe ehlale engakungala muntu amphile indawo yena le thina sibuye le nduna bona bathi si-illegal security khonapho thina kodwa sibuye le nduna so asisakwazi ukuthi senze njani seziye sacontact induna ibithe yona ifuna ukuthi iye ekhodi labo ababotshiwe laba ukuthi iyeclaima ililungelo layo ngoba yena ushemu ukuthi kasayifuni induna lapho futhi kayifuni kafuni ukuthi kube le nduna lapho induna sesithi nguye ufike lapha 2000 ezofundisa esikolo kanti ezingasafundisi abantwana uyahamba every day ebhoda lento zephathi abantwana kabafundi abantwana ungaya esikolweni sesecondary esikhona apha eduzane esethen of yeshangane mayini uheadmaster wakhona ukuthi abantwana abaphumenisayo ngapha vele abazitho bafana lo grade 3.
Yona induna yenu Ncube lalihambe layo egogwe la seliphenduka layo kumbe lalihambe lodo?
Sahamba layo induna yayakhile egogwe uJahana uChief Jahana uKhumalo.
Lisuka khonapho uShem Mathelo wayevele khona yini ehlala esigabeni?
Hayi wayengikho ubuye ekhathesi ngokuzofundisa ubuye ngo-2004 ukufika kwakhe la.
akekho yini ongalihlalisa phansi lixazulule lolu daba ofana mhlawumbe lo meli wedalile eParliamente?
Ummeli wedalile eParliamente uMP olapha uhambisana la yena uJagashemu lo. Labo councilor bakhona bakanye la uJagashemu lo ngoba mhlawumbe singathi badla bonke lezo zimali zokuthengisa umhlabathi ngoba bonke basayidela yena. Asisakwazi okokwenza vele ndile indaba sommeli siye kupresident maybe ngxenye ngiyongayisecular down.
Libangaka izakhamizi eziphatheke kubi ngalolu daba?
Okwamanje ezikhona kuground lapha izakhamizi singu-18 esifulayini yona leyo abakungene khona imfazi yona leyo kuthutha kubuthwa kubuthwa kwabantu. Kodwa otherwise nxa sikhangela i-population yonke ekhona lapha sesidlula ama-2000 abantu abacentayo nje izitendi zokuthi bakhe njengokuphenduka kwethu.
Uyatsho Ncube ukuba namhlawumbe sokudingakala umongameli angenele kulolu daba nxa elalele kanye labasekeli bakhe obaba uMphoko, mazwi bani ongathanda ukuwafikisa kibo?
Mina bengicela ukuthi nxa besizwa abadala akababuye egroundini bazosilamulela kulubaba othiwa nguShembu, kumbe bamsuse sibili khona lapha esikolweni aye kwezinye izikolo ezikwenye indawo ukuze thina sisale siphume lathi sakheke esibethwe ngumoya endaweni yethu.
Hayi, siyabonga Ncube, sengathi lungalungisiswa ngokuphangisa udaba lwenu lihlale kuhle njengezakhamizi.
Hayi, kulungile baba.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isensango einsiza umnumzana Elias Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomhlabeleli uSandra Ndebele oselengoma entsha ethiwa Ingoma. Okwakuqala nyaka wamukela kuhlelo.
Ninjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa Ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlala delami lesiphuma izono lokhu and ikhuluma ngayo yonke into nje wona yasikhethela ukuthi kuwe kuyilo kuhambelana nawe ngoba ithi Ingoma ngesiNdebele meaning a song isishona isithi Ingoma as in the drum le language yemgwaqweni isithi Ingoma kodwa ngithi yekela Ingoma don't take the drug.
Kusukela kusibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 Ingoma 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 Ingoma.
Siyabona ukubana uhlabela lomunye lapha owumzo 7 ungasitshela ngaye kancane.
Ngizosebenza umfana osakhula kakhulu okubulawayo ehlalelayo. Ngakhumbula ngiqala ukuza ingoma yakhe sithi chuta 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 chuta. Ngabe sithi ya umfana lo kufuze ngiyenze something like because one isound yakhe yayinye kuthanda ze Africa njengabe lamnikwazi ukuthi ngiyintombazane ethanda ezamasiko. Ngabe sengisithi ngamdinga-ke sasebenzisana kuhle kakhulu. Ngamele talenta kakhulu endikakabile edlalade adilethe lamasingo kuphela and also zasebenza estudio kabudoktor ngu-Osit e-Osit Productions line uyawinela ukuba ngu-producer of the year nyakenye even lo yenza ividiyo kuthiwa ngu-Endicarter Endicarter la ngomunye ubhuda kobulayo kodwa sesana lapha eHarare line futhi wawinela i-best cinematography last year khona ngapha futhi wena eZimbabwe laye ngomunye oyenza ezamakhamera oyenza kuhle kakhulu sozisebenze nabantu abasezingeni eliphezulu kakhulu.
Ungasitshela-ke ngedlaladelakho leli elilengoma yena le Ingoma.
Idlaladeleli sicala ukuthi silikhiphe ekupheleni wonyaka. So enyangeni ezilandelayo sabele ke sikhipha amasingo singo uthela ukwenzela ukuthi sizame ukwenza ukuthiwa i-build up. Unyaka uthi ukuyaphela abantu sebephose sebezazi zonke ingoma ezabe zikudlalade. I-idea yethu yedlalade ngeyokuthi Monday uSandra has been in the industry for the past 18 years mina lo. So njengoba dense industryini for iminyaka yonke le eminingi kangaka kade ngiqansi lada ukuhlangane lokunyume lokudiyalo lokhu qansi siyaphezulu akunakuyehla ukuyela emuva phansi. Se-albhamu yake idlalade labe lisithi After Lada.
Lile ngoma eziluhlobo bani ziyahlukana yini laleyi ethiwa ingoma kumbe ziyahamba
ziyahambelana kodwa singaphinde isikhohle ukuthi vele thina singabantu besintwini ndabantwini bamasiko so zabona ukuthi kebe kuhlangene zona ziyena lezamasiko njalo ezamdlela enganye izenza kudala but sizama ukuzibambabamba kancane ukuthi zihambelane lesokwenzakala kulezi nsuku ukuthi lathi simuze ngezikhathi singasalela emuva sidlule ngabanye kodwa sihambe ndawonye labanye kodwa sifake khona ekhona vele esasikwenza ekuqaleni.
Hayi, siyakufisela inhlanhla kakhulu Sandra, ungavalela isiZulu.
Ngiyabonga kakhulu umthwakazi omhle. Ngihlale likwazi ukuthi impilo ilokhona osisele ukuthi ibe yikho khona. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumhlabeleli uSandra Ndebele ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana elizweni kanye lendlela abanye abaphumelela ngayo ngesikhathi kunanzwa ilanga lamalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho yeWoza yethulele umphakathi ugwalo oluhlelayo njalo luchasisa ngodaba lwabesifazana nge-International Women's Day. Ungasichasisela ukuthi okuyikho okumqoka yikuphi?
Sasikhangela kwabesifazana eZimbabwe sethole ukuthi silamalungelo, silama-policies, imithetho ekhuluma ngezomnotho, ezokuhlalisana, ezamasiko, lezombangazwe. Umuntu wesifazane weZimbabwe yenelisa ukwenza lokho kodwa akayenelisi. Nxa sikhangela impilo kamama walamhlanje siqathanisa lowe-Rhodesia. Ngoba sikhangela ukuthi 7 years sithole independence. Asikuthi sifunga ukubuyela eRhodesia kodwa siyaqathanisa ngoba yikho kwenzakalayo on the ground. Thena nje ukuthi umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelayo, ebengelama-policies, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, asikele abantu bakhe. Imuli yakhe idle isude, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayedinga lokhu. Ngabantu amashopu anjengabo-security mills uthethe amawula azithumele amadoyila enzeni, athole inzuzo yemali. Nxa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia, ubehamba kuphela ebhalisa ayezeletha. Kodwa singaqathanisa kwalamhlanje okwenzakalayo. Umama olama-policies amaningi, olemithetho eminingi, olamalungelo amaningi oweZimbabwe, kuyehlile ukuthi apheke 3 meals, aphekele abantu abakhe, aphekele imuli yakhe. Nxa esesibhedlela khona esekhulele futhi uyabeletha, kumele arejiste i-$25. Engarejista $25 le ngiyombheda kuphela. Uzamile nxa siyakhululeka, ngahambe phethe impahla zomntwana kuphele usane lwakho alikhangele ukuthi akuye. Kumele athole ukhothonulo, omesihle security. Konke kombe okudingakala nxa ubeletha, sifili. Lokhona okuyikhlipha, ukhlipha inkaba yomntwana, ukuthi kophi inkaba yomntwana, kumele uzithengele. Nxa unga-operator, kumele ube le-kit yonke. So, sesizukuthi khona, kathi pho imithetho le yama-policies esilawo asinceda ngani nxa umama elawo kodwa edubeka kangaka. Yikho kusenze sabhala i-statement esithi no, kumele sisukume sibone ukuthi ama-policies they're not for window dressing, they're not for plain standing. Ukuthi sisilakho silakho kodwa ngapha sisifa kusibulala.
Libone ngani ingxaki yokuthi imithetho le isebenze kuyini?
Ababusayo abaphetheyo abalakho ukuthi bafuna ukuthi imithetho yabona nxa usenza umthetho ukuthi ngibone ngibuke ngibakwazi ukuthi ngilakho kulokuthi ngisize abantu yikho kukhona eZimbabwe sendlini. Njalo kunye ngikubonayo ukuthi nxa ngihlezi ephalamende kumele ngibone ukuthi kathi kungani kuthiwa omama ababelethayo babela mhlane ngikhuluma ngakho kuze kubangene kubangene agcine bethi sesidine ngalo mama yekela sibanike omama abakufunayo yabona sikhala ngayo thina njengenhlanganiso yokuthi omama silabo kumaphoyisini kodwa ngabameli simple things ngiyathemba ukuba abaningi bephalamenti abakwazi ukuthi wena omama behamba bethwele amakhothoni ulu besiya ngaphi besiyabeletha lamamepesipirit nxa ungaba yindaba sesiyishubeke phansi ephalamenti bengahlokomaba ubaba
kodwa bakhona abanye abesifazane ephalamenti njengonkosikazi Priscilla Msiyairambu Mshonga njalo ikhona ikomiti liyane yabesifazane i-caucus ungathi bona benze okweneleyo yini
ngiyamhlonipha kakhulu umama lo ngoba vele ukhuluma ngama-simple things noma azahlekwa yeyizwe liyazikhuluma sokuthi ngawo mama abaningi ngombane bayamsekela ikhomithi le bayilandelele bekuthi seliyenzeni asifuni ukuba lamakhomithi azabekhuluma kuphela ngaphansi kokwenakala ezizinto ezimbabwe ezisincindizelayo azidingi into eningi okokumeni zidinga ukuthi u-announce ukuthi lo mama ungasavumi ukuthi ubuyele ekhothoni lafungab thina then ngapha on the ground ama-human rights defenders athi uka-announce lithe akukho emthethweni but esibhedlele bayakwenza ngenxa yokuthi bakutshothi i-directive from Harare so nxa yena uminista we-health engathi lokhu omama lingawuvumi asosike uvumi kuyafana sikwezemfundo emakhaleni wezemfundo igunya lokuthi siboycote ukuthi i-constitution iyasivumela lo minister wasuye wayiva isikhala zokuthi bengaxosha abantwana akusengathi singaxosha abantwana siyasekhona ngiyakhumbula uChristina wakwaba yinhlekisa kontu angekhuluma ngokuthi omama isithunzi abo sesehlile ngenxa yokuthi bathenga ama-tenti izibhoza ngaphansi wokhothama waba yinhlekisa kodwa kwakuyi-issue angikethengi into echayiwe laphana umama yabona
sizwile njalo sibongile ukuxoxa lawe leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyowoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Pambilini sike saxoxa lo Sandra Ndebele okwakathesi ke sizwe ingoma yakhe ethiwa ingoma ngamafitshane njalo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja Ngoma
Sandra Ndebele ethiwa ingoma isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDCT liqoqa ukujengisela mhla ka-22 kuyona le inyanga. Kambe ibandla le-ZANU-PF lilungiselela qilibezela na kukhetho luka 2018 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto kumbe yona le esisele emfitshane emnandi sigqidibane njalo kuvikezayo igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmirwe Shona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.